kuziva kwenyu kuti Second Republic inobatikana zvikuru nenyaya dzepress freedom. Naizvozvo tiri kushanda pamwe chete nemunhu wese, tiri kuita zvese zvatingagone, nekuti constitution yedu yenyika inotaura zvikuru nepress freedom.
You know, here in the United States, we say that it's not an accident that freedom of the press is the First Amendment of the Constitution, because unless you have free press, which means...
Muno mu America tinoti haasi masanga kuti kusununguka kwevatori venhau ndicho chinhu chakatanga kuitwa kuvandudza bumbiro remutemo, nekuti kana nyika isina vatori venhau vanoshanda vakasununguka, vanhu havawane mashoko akakosha muupenyu hwavo. Ndosaka muchiona hurumende dzeudzvanyiriri dzichikurumbidza kumbunyikidza vatori venhau kana munyika mukaita kusagadzikana, nekuti dzinoziva kuti nhau dzechokwadi dzinopa vanhu simba, uye vanhu vakawanawo simba vanokwanisa kuva pachikero chimwe nevatungamiri venyika.